Manganani akanaka vatereri tinosangana zvekare manganani anhasi uri musi wechina mbudzi 22 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inovimbisa vatyairi kuti mafuta ekufambisa dzimotikari haana kushomeka sezvo azere kwanochengeterwa. Vanhu vakapinda mumusangano wokuzeya mazuva zana hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapinda panyanga vanoti hurumende inofanirwa kucherera zvinotaurwa nevanhu. Rimwe sangano idzva rinomirira vanotengesera mumigwagwa rinokoka vatori venhau kumusangano nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kukurudzira vatyairi vedzimotikari kuti vasatye havo vachifunga kuti mafuta ekufambisa dzimotikari ave mashoma nekuti aripo akawanda kwaanochengeterwa kuferuka Masasa nemabvuku. Mashoko aya anotevera kusagadzikana kwakaita munyika sezvo mamwe magaraji mazuva mashoma ange asine mafuta ekufambisa dzimotikari muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. Vagumbo vanoti vari kushanda nesimba neReserve Bank of Zimbabwe kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Fuel munyika irimo kana pasisina fuel munyika ini ndichataura kune vanhu kuti aiwa ngatimbosungai mabhandi mafuel yavashoma, but handisati ndakwanisa kutaura izvozvo nokuti fuel munyika tinayo. Chavanofanira kuziva vamwe ndechekuti painenge ichitorwa ichibva kumabhuku nemasasa inotorwa pabviswa mari yatinoti yeforex yavo maus dollar edy. Ndo dzimwe nguva panoita delay pane imwe service station kuti kambani iyo inenge yanonoka kuwana yatingati LC kana kuti proof of payment yobva yanonoka kutora mafuta. Saka imwe service station ikangoonekwa isina kwakutonzi ziya zvatangisa, saka mafuta ava kupera. But hapana kana chikonzero chokuti vanhu vambovhunduka kuti mafuta muZimbabwe hamuchina. Tichinawo ende atinotora zuva rimwe nerimwe akawanda kupfuura anofanira kushandiswa pazuva rimwe nerimwe.
Asi zvekuti muzvinafundo Mutuli Ncube vachawandudza zvinhu pakutenga kwemafuta izvi ndezvemugodzi matsuro, handi chokwadi?
Izvo inyaya dzavanhu vari kungotaura. Ini ndiri kutaura ndiri mukabhineti. Hapana mashoko akafanana naiwayo, hapana mari yambonzi yava kuzochinjwa mangwana. Zvinhu zvakangomira sazvazvagara zvazvakaita.
Tichitarisawo kutengwa kwemafuta acho, Dr. Gumbo, mwari kutika hurumende inenge iri kurasikirwa nemari yakawanda kana vamwe vachitenga nemaRTGS ayaya, nekuti mutengo wacho unenge wanyanyoderera zvikuru pachienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Zvinoita ndezvokuti vanotengeserana panze vachitengeserana mari ndo vanotaura vachidaro. Sehurumende patakaita atinoti mabhondi aya, hurumende yakataura kuti mabhondi aya akainzana neUS dollar nokuti akatsigirwa nemari yakaenzana namabhondi acho paakaprintwa.
Saka pari zvino hapana dambudziko ramuri kuona kubva kuReserve Bank pakuwana mari yekuti mutenge mafuta ekufambisa?
Zvaakaita ndezvokuti nokushayikwa kwemari yamaUS dollars nouwandu hwaakuitika nenyaya yekuti Zimbabwe is now open for business. Vanhu vakawanda vava kutangisa kuvhura mafektari, pane zvakawanda zvava kufanira zvichiitika. Zvakaita ndechokuti ini saminista weenergy nepower takazogadzira yatingati efacility namamwe makampani ingaita seIPG netrafigura kuti vatipe mamwe mafuta okuwedzera kana mari yedu kutenga nayo yanangana nemafuta ichinge yavashoma, sezvo mari inenge yava yamaus dollars ichinge yava kutarisana nezvinhu zvakawanda zvatiri tichishaya kutenga fertilizer, kutenga witi atatava kuti hapachina kuti chinayo chingwa nemamwe nezvimwe zvinodiwa muindustry mukwedu nokukura kwanga kwaita mutengo wamafuta vazotaura kuti mari inoshandisa pakutenga mafuta yanga yava kuita seshoma saka to compliment that kana kuti kuzobatsiridza pane iroro gap rinenge raitwa iroro takatsvaga mafacility namakampani andinotaura kuti tirambe tina mafuta akawanda ndoo maagreements atakaita ndinotaura kuti takasaina namakampani aya for the next 18 months or so.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachitaura vari muHarare. Vanhu vakapinda mumusangano wekuziya mazuva zana hurumende yomutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapinda panyanga vanoti kunyange hazvo paine zvimwe zvakanaka zviri kuitwa nehurumende iyi inofanirwawo kuteerera zvinoda vanhu uye kushanda nemasangano evashandi kuti nyika ibudirire asi bato guru rinopikisa reMDC rinoti hapana chakaitwa chine musoro mukati memazuva zana apfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe wakaitirwa kuCrown Plaza Hotel muHarare, mukuru wesangano reWomen in Politics Support Unit Amai Sakiles Felan Ngoma vakati mukati memazuva zana hurumende yavamunangagwa yakashandura mashandiro ehurumende. Vakati semienzaniso hurumende iyi yave kuzivisawo zvinenge zvaitika mumusangano wedare makurukota svondo rega rega uye izvi zvinhu zvakanaka chose. Vakatiwo nyaya yekudoma makurukota matsva nenyaya yekuedza kugadzirisa ukama nedzimwe nyika zvinhu zvakanaka zvakaitwa nehurumende mukati memazuva zana ekutanga, asi vatiwo zvinhu zvisina kuvafadza kuwedzera mitero kwakaitwa nehurumende mukati memazuva awa, izvo vati zvave kurwadza veruzhinji. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaClindon Musonza vakati hurumende yakatadza kushanda pamwe nemasangano evashandi nemabhizimisi mukati memazuva zana uye iyi inyaya yainofanira kugadzirisa kuti zvinhu zvigadzikane munyika.
Priority yekuiswa pa the local people inenge iri shoma, saka the development process of my blueprint edu ndo yacho yatinenge yandandi kunyanya kufokasa on kuti hapana dialogue vanhu vebhizinesi havana kukonsulta kuti muri kudei, vanhu velevha havana kukonsulta kuti muri kudei, vanhu mayouth hatina kukonsulta, then mawomen havana kukonsulta. Saka the implementation process yacho plus mapriorities.
Munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Senator Douglas Monzora vakati hapana chakashandurwa nehurumende yavamunangagwa mukati memazuva zana ekutanga, uye vanoona sekuti hurumende iyi iri kungoita zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka tiri kuona kuti tatongodzokera paya pamugabe zvekutoti pakapinda Mugabe paya aakutadza kutonga paya vanhu vanga vaakuti Smith uri nani. Iko zvino matinofamba umu waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti henyu Mugabe wacho adzoke nekuti Mugabe ari bheta.
Vamwewo vakaita sava Forget Damiso vakati pane zvakanaka zvakaitwa nehurumende zvakaita sekubvumidza Studio 7 kuita misangano yekupa vanhu nguva yekutaura pfungwa dzavo. VaDamiso vakati hupfumi hwenyika haugone kusimukira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kugadzirwa munyika.
Where are you running away from the politics? Titangeita sorovha nahurwa yepolitics first. Tisatitamboenda zveeconomies. Kana akatouya mugirikini mutuninyuve nemaprofesa ake even kana akatotora kuhesini kana asina kugadzirisa politics is nothing, is zero.
Vamwewo vakapinda musangano uyu vanotiwo hapana chiri kufamba munyaya dzezveupfumi nekuti vanhu vemuZimbabwe vanogara vachingotaura nezvesarudzo. Vakati zvakakosha kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzigadziriswe upfumi hwenyika hukwanise kusimudzirwa. Pavakasarudzwa vamunangagwa vakatuma makurukota avo kuti aite urongwa hwezvirongwa zvaanofanira kupimwa nazvo mukati memazuva zana ega ega. Mamwe mapazi ehurumende asati azivisa kune veruzhinji zvirongwa nemabasa zvaanoda kuita kune veruzhinji. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rim Rimwe sangano itsva rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Union of Zimbabwe rinoti riri kukoka vatori venhau nhasi masikati kumusangano waro wariri kuronga kuita pamahofisi esangano remedia center muHarare. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti nyaya yavari kudanira vatori venhau ndiye kuchungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa muHarare. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Toda kuti vatori venhau vatore nhau dzedu vachibudisa dingindira redu ratinaro uyezve kubudisa kumbunikidzo kuri kuitwa vanhu kuti tifumure zviri kuitika panzvimbo zvokuti kana iri hurumende inenge yatumawo kuti vanhu vatambudzika izvozvo toziva kuti ndii hurumende iri kuita izvozvo. Kana kuri kuti chitozva kuti isusu tomira papi takatarisana nepapi nekuti pari zvino sofa vanhu izvozvo vanotongomhanyiswa abatwa uchipindwa murwere uri kurohwa chavaroverwa chii iwe uchitsvaga kurarama hauna wauri kubira saka ndozvinhu zviri kunyanya kurwadza vanhu vakawanda izvozvo.
Ndezvipi kushungurudzwa kwamuri kunyanya kutaura nezvako tanzwa muchitaura nyaya yekushungurudzwa?
Vanhu vari kurohwa, vari kutorerwa dzimari dzavatengesa, vari kutorerwa zvinhu zvavo zvisingazikani zviri kuenda kupi. Makare kare taingotengesawo murodhi tichipuwa torerwa zvinhu nekanzuro torobhadhara mari kukanzuro wabhadhara faindi yako wotorerwa zvinhu zvako. Manje apa pazviri kutorwa vari kutora vachinoshandisa kudzimba dzavo sezvo kuti vasinawo chouviri vanhu vakaita seivavo.
Ndevanani vamakoka pamusangano wenyu wamuri kuita wepress conference?
Apa tati takoka vatori venhau nemapepa akasiyana siyana venhepfenyuro dzakasiyana siyana kuti vasvike vanzwe zviri kuitika zvipararire nenyika yese kuti vanhu vanzwe kuti vanhu vane zvichemo zvakaita sezvichizvi.
Saka vari kunyanya kushungurudza nhengo dzenyu mapurisa ekanzuro here kana kuti mapurisa eZimbabwe Republic of Republic Police?
Mapurisa eZimbabwe Republic Police neanyanya ari kungouya neari paofu ari kubva kumba kwake asina chizadi asanisi pabasa vari kungouya vasakupfeka yunifomu sezvo aichinge ane ID yake otobata munhu otomutorera mari kana asina mari yehupfu anobva atova nayo mukati musirisi nekumatorera mari.
Muri kumhangarawo here zviitiko zvakadai izvozvi kumapurisa?
Vanonetsa ipapo ndepokuti tikandovaudza polisi kuti ndo zviripo vanonga kutaura kuti tatumira vanhu kuti vazobata vanotengesa asi havatambire nyaya yedu nenzira kwayo iyoyi. Saka naizvozvo tee tichitarisa kuti kanzuro kana iri yakahaya polisi ngaitive neruoko rwuri pamberi polisi ichishanda iri mumasoro mekanzuro pane kuti polisi yakubuda mukindi vari vega voenda vanobata vanhu kuti vobhadharisa mari murodhi movozvisina matiketi vobva vatorera vanhu zvinhu zvavo vobva vadzokera kwazviri kuendeswa nepolisi hatisi kukuziva. Zvinhu zvese zviri kutora vanenge vanongotora hameti vari kuzozviisa kudzimba kwavo kana vane vavanopa kuti vatengese.
Saka mapurisa maakokawo here kumusangano wenyu?
Tsamba yedu takasvitsa kwavari chaizvo kuti vauye vazozvidyirawo vega.
Musangano uri kuitirwa papi uye nguvai?
Pamedia center nenguva dza12 o'clock kumasikati.
Mutevedzeri wemunyori wesangano idzva revanotengesera mumigwagwa yemuHarare vaEmmanuel Kwamira vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 mune penyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Choguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo idzi.
Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuHerald nhasi mune nyaya yenzira dzinofanira kushandiswa mukubvisa zvikoro mumaoko emakanzuru zvichienda mumaoko emakereke. MuHerald mekare mune nyaya yokumirira kwakaita vanhu kunzwa zvichataurwa negurukota rezvemari vaMuturi Nqube nhasi pavanoparura bhajeti yenyika ya 2019. MuFinancial Gazette Mune nyaya inoratidza kuti kutengeserana kweZimbabwe neChina kwasvika pamabhiriyoni remadhora pagore. Mudaily News mune nyaya yeZimbabwe Revenue Authority iyo yatanga chirongwa chekutsvaga vafumi vanga vasingabhadhari michero yavo nguva dzese idzi. Mupepa iri zvakare mune nyaya yokuneseka kuri kuita kambani yeNational Foods nekushaya mari yekunze kuti ikwanise kugadzira zvinodikanwa zvakakwana. Mukroniko mune nyaya yegurukota reMatabeleland North vaRichard Moyo, avo vari kuti moto iri kuramba ichipisa dzimba, mafactory, zvikoro nemabhazi nezvimwe munyika iongororwe nekukurumidza. Muchikamu chinokunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi, mhuri yeZimbabwe. Ndinoitwa Kusanyati, South Africa, Brazil. Eish, ndinogwadziwa nenyika yedu vakomana neupfumi huri munyika yedu hwatiri kutiza tichiuya kuzotambudza muSouth Africa. South Africa yatitambudza mabatirwo ari kuitwa mumwana wekunze kwenyika neSouth Africa anogwadza. Nyange pamwe paunoshanda zvinogwadza, mari yaunopiwa haienderani. Ende vari kutora situation kuti kusha kwedu kwakamira sei. Vanhu ava vanotarisa news vakaona kusha kwedu kuchioma. So the more yavanoomesa ukuno kuti tinyane kutambura West kuti tinoendepi. Tatambura South Africa. Uyezve imwe nyaya inobvadza South Africa. Nyaya yedzimba. Dzimba dzevanhu dzaparara kuenda kuSouth Africa. Hatizivi kuti vana veZimbabwe vari kuuya kuSouth Africa vachiti tiri kuzotsvaga kubatsira mhuri nezvavari kusvika voita kuno kuhei vakomana ka. Hatizivi vakazvara vacho vakasara kumamisha kana vachigamuchira mapepa bhiki vari kuti akabhebhi ari kubhebhi. Mwana chaiye akanyora olevha ruSouth Africa hakukwanisi kutumira kabhiki inotumigwa nemwana akaguma 35. Anyanyoshanda basa rakadii. Zvinhu zviri kuitika muSouth Africa vadiwe, kana mwana ayambuka bhodha hatizivi kuti vanhu mungarayira sei vana venyu.
Zvinhu zviri kuitwa South Africa izvi zvinhu zvisina kunaka. Asi nemubvunzo wangu ndokuti konhai nyika yedu inotadzawo here kutigadzirira nyika yedu tichokwadi? Nhai vakuru angatadza kutigadzirirawo nyika yedu tigowanawo kudzoka tingonosenzawo zvakanaka, tisenzewo munyika pasina kushungurudzwa kuita sei. Nyika yedu inyika ine zvese, inyika yakasununguka, inyika yakanaka Zimbabwe. Asi izvi munhu angagwa watiuraya wena, wationdonga, watikuwadza hama.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga neMorning Show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinze zvavari kuita. Nhasi tiri kutaura naDonald Mamboma, chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chiri muSouth Africa.
Ndinobva kuZimuto kushagashe kumabrazi uko, asi pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa kuRustenburg. Ndichinangwawo chekungotsvaka semwana wese weZimbabwe chekungotsvakawo mafuromanyoro kumusha uko takangobvawo semavhiri akaita vamwe nenyaya yekungoti nhamo urombo zvazvati mumotera. Saka takangotiwo timbowambuka rwizi rimupopo timboonawo kuti zviri kuseri kwakamira sei. Saka tiri kungotandawo tiri kuno tichingoonawo takangomirirawo chero kungava kuti hazvionei vativaraidza nguva tichiona kuti kweduwo kuchazonaka here kuZimbabwe. Asi tinoona sekuti nguva yacho yatirebei, tarisiro yedu yoita sekuti yauda kuinda mudondo, nokuti taifunga kuti pamwe zvinhu zvinogona kudii, zvinogona kuita nepamwe. Yangichiona hedu kuti vanhu vanga vachingova chiteera bhaziri vanga vari ndivo vangochinja navo chete kungoti uyo abatawo nyanga uyo ambobata chikwama. Asi ndiochingoona kuti ndivo vanhu vamwe. Saka tarisiro hayo chaiyo chaiyo ini pachangu ndandisina yakanyanya kukura chitazira kuti vanhu vari kutonga ava ndaito vane tarisiro yekuti kade pakapapinda munhu zvakata vachamisa ndiva ndane tarisiro hombe kuti pamwe nyika yedu ingasimukawo ikakwidzana nedzimwe nyika dzemusadhiki ikakwidzana nedzimwe nyikawo dzemuafrica yese asi ndiona sekuti zvinhu zvinenge zviri kuramba
ikoko kusouth africa kwamuri muri kubata mabasa api uyezve muri kurarama sei semukomana wechidiki
ini pandinoshanda zvangu panobikwa doro wabruari ichebruari saka zvekuwanawo kamari kokungobatsira wanengati ingava mari inge yakakwana kana kuti asi kungoti zviri nani kurembera kuri nani pakudona asi itotori mari yekuti kana chero hama chaidzo kumusha ungakwanisi kutotsigira ungangotiwo hako waurengakwanisawo musi umwewo wombovabatsirawo tichingotarisira kuti nyika yedu ikanaka zvinorerusirawo nyange nesu hatizonyanyi kungogara tine mufungo misoro yekuti vari kumba vazodii mafuta atinonyanya kuwanisa hawo kuneta kwavo hauzonyanyi kugarawo nehedheki asi nenyaya yekuti nyika yedu pachimiro chaivi zvinototokutuma mwana wese wezimbabwe ari kuno kana vari kuzhe ari kupi kungava mhiri kwamuriko kuamerica mae zvingovaone kungoti kuhama dzadii kumusha nokuti zvinhu zvokuti hazigoni kuti mungakanga mwana kuti mungajima mundangariro kuti wonyange ukaguta uri pauri asi iko unenge uchingorangarira kuti ko vamwe vangu vadii saka zvinotinetsei kana uri kuno kusina mai kwakagara kwanzi hakuindwi asi takakwanisa kutoinda kusina mai saka zvinongoradza kuti kushingirira nokuti tikatisa kuti kuno kunoitikawo zvakawanda kunoitikawo utsotsi vamwe vachiurawa vamwe vachiita zvekusigwa nefuti saka hakuiko kuti handionise kuti vana vari muno vezimbabwe vakuva vakasununguka kuti tingati vakasununguka kungoti hapana zvokuzviita saka takagara muno asi tinotarisa kuti munowo macho mune nyaya dzamo dzinoitikawo dzinosumudzwa nemazevatongegu enyika tichitarisa kuti saiko zvino vari kutaura kuti muzvipatara medu muri kutipa mutoro nevanhu vanobva kunze kwenyika saka inyaya dzese dzisingafadzi
tiri ipapo mukoma Donald Mamboma muri kuona sei zviri kutaurwa nehurumende yesouth africa kuti havachange vachizopa mapepa kuvana vanozvarwa nevasiri veimomo musouth africa munguva inotevera
ndinoona sekuti zvine zvematongegu enyika zviri kumaseri kwazvo zvino inyaya iri kusundiwa nezvematongegu enyika nokuti tinoona kuti vanyika ichakaita sarudzo mugore rinouya riratiri kupinda irori saka kuda ino inzira yekuti vasarudze kana kuskrina vanhu wekuti vasare nevanhu vavo vaverengane pachavo vasaverengane vane muswe ndiona sekuti dando maichinangwa chenyaya yavo yekuti vana vari kuzvagwa vachapuwi magwaro ndiona sekuti inyaya yekuskrina vanoziva kuti tikaomesera ava haugoni kuzoramba wakagara wone vana vanofanira kunge vari kuchikoro asi vasingachakwanisi kuinda nekuti havana magwaro ekuzvagwa zvive zvavakutokutuma kutodzokera kumusha posara popinda vanhu vemuno inova kuti nyaya yavari kuda kuti tiri kutorera mabasa avo saka ndiona sekuti zvinenge zvine matongegu enyika mukati
munoona remangwana renyu rakamira sei semukomana wechidiki zvii zvamunoshuwira
inini ndaishuvirawo kuti kana dei zvaiita semafungiro angu nyika yedu yaizonakawo tombowanawo mabasa togarawo munyika medu tichishandawo tine makambani akawanda chaizvo ataiziva kare makambani akaita sana zimasco sebokemicals vana triangle limited shuviro yange yanga yeyekuti kana zimbabwe yainzi yaizonaka ikaparasetawo vana nrz vana zinwa gmb kana dei zvaizonje zvaiitikawo nerimwe yegore tashandawo makambani uchikwanisawo kuvaka imba yako kana uchigara muchirungu uchirenda ungavawo neimba yako pachako kana kuti uchirenda asi uchikwanisa kuzviita uchikwanisa kuchengeta kana nemhuri yako chaiko ndo yanga iri shuviro yangu uchikwanisawo kana kutengawo mota uchinzioro wauya anoshanda kupi kudheribhodhi wauya ndokuzinwa zvinofadzawo munyika mako asi ndoona sekuti tarisiro yangu ndichaza nezviro randava ndoona sekuti mukana wacho unenge uri kuita uchiita mushoma zokuti unogona kutozvika pakuti haushina kana tarisiro asi tachinobira kuti kade hurumende yedu yaimboteereravo vanhu vachionawo matambudziko nokuvasizvawo nekuchema kwatinoita nokuti kuchema kwenyika yose hakusi kuchema kwavashoma kuchema kwavazhinji saka devo dei vanga vangokwanisa kuteerera vokwanisawo kuti vakwanise mukweza makambani enyika tinoziva nyika dzinokwanisa kutibatsira vana britain vana america vana japan inyika dzakagara dzichibatsira kubva kare zvinhu zvese mukatisa zvinhu zvizhinji zvaziri zimbabwe asi medin japan medinzi ndo nyika dzinokwanisa kutibatsira ukama nechina nana belarusi nyika dzatingambozivi haugoni kuti hungatisiza hakuna kwahungotisiza chitarisa kuti taiva nezvichi gwa zvedu madiamonds vakapera vakachera vakapedza machina asi kana mugwagwa hwani watakaona wakagadzirwa akuna zvinongova zvichemo nezvichemo kuvana vekwamarangi saka ngavadzokere kunyika dzatinoziva dzinokwanisa kutibatsira tirikutarisa kuti tiona kuti ambasada weamerica nhasi wabudisa mari vakapa ndenyika dzatinofanira kushamwaridza nadzo idzodzo ngavasimbaradza kukama nenyika idzodzo nyika yedu inde mberi otherwise kungangova kungotambisa nguva kurovera mbambo padefereshinda
aiwa pfungwa dzakadzama zvikuru kubva kuna Donald Mamboma ari kusouth africa anga achikurukura newedu Marvelous Musanga Nyahuye muchirongwa chino tinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zvekare pamusoro pezvavari kuona kana zviri kuitika muamerica nhasi muamerica izuva rethanksgiving zuva rokutenda zuva iri rinocherechedzwa china chechina muna mbudzi 4th Thursday of November gore rega rega kubva muna 1789 zvitoro zvizhinji mabhanga nezvimwe nemabhizinisi anenge akavharwa tabata muzvinafundo Elliot Masocha veDuffy University kuOhio kuti vatiudze pamusoro pezuva iri zvarinoreva uye mashandisiro aro
Iri zuva rakatarwa nehurumende yeAmerica riri zuva rokutenda, kungava kutenda Mwari, kungava kutenda vanhu vakatibatsira kuti tisvike patiri panapa nezvese zvinenge zvino munhu. Saka hurumende yeAmerica yakazviona zvakakodzera kuti munhu ngave unotenda, ungava unotenda mai, ungava unotenda baba, ungava unotenda shamwari, ungava unotenda Mwari, kuitira kuti vanhu vakwanise kushandidzana zvakanaka vachitenda, nokuti hapana munhu ungakwanisa kubudirira kana kuva zvaari asina kunge akabetserwa noumwe munhu kunyanya wedenga. Saka hurumende yakazviona zvakakodzera, ngatiise zuva rakamira rakadiro rokuti vanhu havaende kumabasa, vangoungana vachifara vachidya nokutenda.
Rakatanga sei zuva iri?
Zuva iri rakatanga kubvira makare kare. America yatoziva mazuva ano isati yavapo. MuAmerica mine vanhu vatinotisima Native American vakanga varimo zvizvarwa zvomunhu. Saka vaiti pavakohwa paya, vapedza kukohwa zvose mbeu dzavo dzabuda mumunda vombogara pasi, votenda vachidya vachitenda maibva avanenge vadiva vakohwa makohwa avo vavo vachitendawo Mwari. Ndokutanga kwarakaita. Pakazouya America yataakuziva mazuva anoiyi, vakabva vasumudzavo zuva iro nokubva varisa pasaidhi apo, vakati ngatipfuurire mberi nezuva iri rokungogara pasi tichitenda sehama, nokuda kwokuti vanhu vanenge vachimanyamanya kumabasa kagore rose iro vasingasangani. Saka pavanozopuwawo zuva rokuzorora vachitenda, zvinhu zvinofadza ruzhinji rweAmerica izvozvo.
Tingati zuva iri rakarerekera kune zvematongerwo enyika here kana kune zvechitendero?
Zuva iri rakanyanyo kurerekera kunyaya dzezveupfumi hwenyika, kunyanya samazuva anaya, kuti vanhu vabude vandotenga, kutenga kwavanoita kudeta kuti kusapote mabasa, nokuti kana vanhu vakasandotenga mabasa anoshayikwa. Saka ndoko rakanyanya kurerekera, mukaona kukwenyedzerwa kunoitwa zvizvarwa zveAmerica kuti endai munotenga, endai munotenga, kana musina mari ngatikupei zvikwereti mutenge, nemari yamusina musapota muchidzosa. Saka rakarerekera kunyanya zvezveupfumi, nokuti kana tikatarisa zveupfumi tinoona kuti mavhiki asara aiwa kubvira vhiki ino kusvika paChristmas neNew Year, makambani ose ndiwo paanoita mari yakawanda kudarika imwe nhambo yipi yegore, kukwenyedzerwa kuti vanhu vandotenga mabasa avepo.
Saka izuva rokudya zvikuruka iri?
Kunyanya kudya chaizvo, kudya kuya kwatinoti isu kuZimbabwe tinoti ndo Christmas kaita isinoida, vanhu vachidya vachimwa vachidii, asi rakanyanya kurerekera pakudya zvikafu. Vanhu dziri mhuri kuti woenda wondodya woga, asi vanhu vakaungana dziri mhuri.
Munoshanda nazeremi?
Isu tiragara isu savanhu vamaprofesa anosevenza tinoshanda tiri kumba, asi nhasi kwakavharwa kwedu kwesoko.
Zvino muchauraya chinyi paThanksgiving panapa? Sevanhu vajaira kuuraya mbudzi, nhasi munouraya chii?
Muno tinoedza tatotenga garikoni ndo patsika namagariro reAmerica. Garikoni ndio shiri inodyiwa paThanksgiving iyoyo. Saka ndiyo yatondotenga vokwa yakafa negore rayakafa. Izvi hazvidei nechero, tichingo zvavo garikoni iroro.
Aiwa Profesa Masoja, tinotenda zvikuru namashoko enyu.
Mazvita chaizvo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inovimbisa vatyairi kuti mafuta ekufambisa dzimotikari haana kushomeka sezvo azere kwaanochengeterwa. Vanhu vakapinda mumusangano wokuziya mazuva zana hurumende mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yapinda panyanga, vanoti hurumende inofanira kuteerera zvinotaurwa nevanhu. Rimwe zvesangano rinomirira vanotengesera mumugwagwa rinokoka vatauri vanhau kumusangano wavo muHarare nhasi. Tinotenda vose vanotitandara nesu paFacebook peji yedu nekutitumirawo mashoko. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosfera zvakanaka.